Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, September 9th, 2016. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about attempts by the government of Zimbabwe to reduce the civil service and related issues.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930-15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8:30 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voaindebele.com, and at www.voashona.com.
Vashandi Zimbabwe, avo vayaura nenzara yapfunya chisero muZimbabwe avo vachinonga sose nomuromo vanoona hurumende yamutsa hondo navashandi yava kuataka vashandi saka naizvozvo vashandi zvavanoita kana hurumende yadeclare hondo kwavari zvavangangoita vachaona kuti vazvigadzirirawo kuti vazvidefende kuti hondo yadeclarewayo nehurumende vazvidefende
mbona ngandikuwa manje katisetwele nzima uva vuchinamasa konokowo kuti yena atakuzo kuve namabhonasi yinto akazama uyienza last year muapril kuti upresident mugabe wasemalisa ukuti yena awenze khonoko so themba kathesi yinto ezakwenzakala ngoba uhulumende sisehlule ukuzibhadala izisebenzi zakhe xa sikhangela kathesi selokhu esecisa la sathi ngama-PDs uhulumende kazimbabwe so khonokho yinto esizakwenzakala okwamanje.
Thanks for joining us once again. You are listening to Studio 7 Live Talk, and this evening we are talking about Zimbabwe's midterm fiscal policy review showing a gloomy economic situation in the country.
Finance Minister Patrick Chinamasa announced yesterday when he presented the midterm fiscal policy review that Zimbabwe is expected to reduce the civil service by 25,000, cut salaries and allowances, and stop paying bonuses for 2 years in an effort to reduce employment costs that gobble the bulk of the country's national budget.
The government is also proposing to reduce the number of embassies and other foreign missions. According to Mr. Chinamasa, the country's revenue base is shrinking due to the current harsh economic situation in Zimbabwe.
Mr. Chinamasa said these measures would boost capital and social expenditure.
What are your views on this issue? If you wish to join the show right now, phone us directly at this number, 001-202-619-2077. That number again, 001-202-619-2077.
Wonguva teereri, nyaya iri mudariro nhasi inyaya yemashoko akaturwa nezuro negurukota rezvemari, gurukota rezveupfumi vaPatrick Chinamasa, pavaiparura urongwa hwemashandisiro hwemari hwepakati pegore, midterm fiscal policy yavo, vakataura kuti hurumende kuti inge ichikwanisa kuchengetedza mari, panoda nzira dzakatiomararei. Nzira dzacho dzinosanganisa kubvisa mari dzebonus dzanga dzichipiwa vashandi vehurumende. Kwakuitawo kuti mari dzekubatsirika nadzavanopiwa maallowance anga achibatirwa mitero. Nekuonawo kuti uwandu hwevashandi hwehurumende hwadzikiswa pachimiswa mabasa vanosvika 25,000 zviuru makumi maviri nezvishanu zvemazana. Kuratidza kuti idambudziko hombe ratarisana nevashandi vehurumende. Nekuona kuti mizinda mimwe inonzi iri kudya mari asi isina zvikuru zviri kuitwa ikoko. Yavharwa inzira dzekutsvaga nadzo asi hurukuro iyi yavepo yatatarisana naye nhasi yasimudza nyaya dzese ndeyekuti zvinotambirika here zviri kuitwa izvi nokuti vashandi vari kurarama nekuseenza kana vakubatirwa mari dzemihoro ndopavari kuchema kuti hatine tauraiwa Gibbs.
Ye kunjalo ke mfowetu otherwise kunjani?
Lamhlanje ngiyaphila.
Ye kunjalo va.
Ngiyathaba.
Aha. Yeah. So ke uhulumende uyakhuluma lapha uti ongani kuyahlupa ikuti imali kahulumende ingazani pongusetshenziswa nje kodwa iya ezikhwameni zama-civil servants. So uthi ngakho ngalokho kumele kugunyulwe izisebenzi kuphume ezingu-25,000. Ukuthi kuyenzwa njani akukakhulunywa akukacaci ukuthi kungenzwa njani. Sike sakhuluma labo ama-representatives amatitshala abanjengo-Richard Kundani lomunye okhulumelayo
ujobechinga
okunyokaza kubona besithi vele bona bazange bebuzwe ngalokho. So sifuna ukuzwa ngabanye ke ukuthi kambe lakuzwa yini kumbe sokuphonga ukuba isivuka mponzana. Ye kube sokuphinda sokuthiwa ke ibonus. Ayiseke ibonus. 2016 no bonus. 2017 2017
no bonus. Apo
2018
kunapo mbona anuketula bizobera kono. Amene winogona kuwani kwa kuti icherezo. Manisa ruzo, ndizvo. Asi ida mbudziko Imari yeah. ya waitu waka nga washanda upi wa bonus. Wakwanza kutenga, kuvaka, kuita zakati. Mm-hmm. Nikuwe ni sawa na uchikoro. Mm-hmm. Zinoka na yakanga ya kubatuka, ndo parakuche mwana wanu. Kana uti yakanga ya dimur kwa, ndo parakuche mwana wanu. Tunuparara masei. E, tanzo kuti tavana wa Butler Tambo, variku Namibia. Ii nyanzi, mnyazese ufumi, washi wongu roze, matungeru we nyika. E, magadi wa Tambo.
Maniru masurasi.
Aiwa tafara shukuru kuenemi pachurongwa. Isukuno tiri kufara. Asi wa mwedu kumushauku. Wari kugununguna. Neda noronzi ringa ngotoro wane urumende. Rekuti maharidze bonus zivisque. Maharidze wari kupiwa ze kubatsirika maallowance. Atange kutekiswa kuva muna Oktober. Neku miskwa mabasa. Apana anu ziwa uti ndinopona ere. Pa 25,000 huwandu wakati o. Wanengu wajizo miskwa mabasa. Fungwa zenyu opanya yi vatambu.
Ndona unge iko zvino chirikuitika ndechekuti vachina masa ichokwari chavari kutaura izvo kuti vamise mabonus zvinhu zvavakamboedza kuita gore rapera mumwedzi waApril kasi ukazopedzera kukachinjwa izvi naPresident Mugabe pavakazoti aiwa vanhu vaifanira kuwana bonus yavo kasi ndona unge iko zvino chokwadi chakubuda ndechekuti mari yagara haipo yekuti vashandi vehurumende vatambiriswe tikatarira zvakazopedzisira zvaitika vamwe vakapedzisira vawana bonus yavo ratova gore rino saka izvozvo zvavo zvaomesera vachina masa vari kuvaivo vari kutsvaga mari zvikurufa and kutenderera kwavamboita vachienda kumaorganization yakaita sana IMF kana World Bank zvaratidza kuti mari iri kunetswa kuti Zimbabwe ipiwe chikwereti chereiwo shamari dzatoshamaridzana navo akaita sana China navari kuti havasi kuzotipa zvikwereti zvikurufa kana iri mari ichashandiswa yatingati recurrent expenditure saka izvozvo zvakuda kuti vachina masa vakufanira kuti ivo vachitevedza zvavakatenderana payainzi staff monitored program nekuti ivo vaya vagara vabvuma vega kuti vachadzikisa nhamba yevashandi vehurumende kuti itore at least 40% yemari yese yehurumende kasi kozvino tikuwana kuti mari iyi iri kutambiswa vashandi vehurumende iri kusvika kuabout 97% sekutaura kwavanga vachiita zuro vachina masa zvinova izvo zvinoreva kuti nyika ingaenderere mberi hapana maprojects ari kuitika chiri kuitika ndechekuti vanhu vari kungomukira vachiita kumabasa pasina basa ravanosvika vachiita nekuti mari yekushandisa maprojects aipo munhu anongoenda kubasa oshanda zvaangoshandawo izvozvo kana kusvara akagara kasi pei ichiuya kupera kwemwedzi saka ndo zvakonzeresa kutisvike pachinhano chatiri dzwaranhasi
Ndisanda kusvitsa hangu na Gibbs ndaida kungoti ndikubvunzei kuti munofunga here imi kuti vachina masa navamugabe rwendo runovawirirana kuti aiwa chibvisa imari iyeyi yemabonus asi vamugabe takaona vachimboramba gore rapera sezvamataura
gore rapera pavakaramba vamugabe handifungi kuti yanga yataurwa iri nyaya yataurwa iri budget iye zvino ndoona kuti vangangobvuma vamugabe nekuti zvinhu kuoma zvaoma ndochokwadi chakanaka zvegore rapera yakangoita statement yakataurwa chino masa iye zvino chaitika ndechekuti kana yataurwa iri budget inova yatingati it's a legal document yekuti vavhota vesari mudare reparamende vakatenda kuti ndo zvavabvumirana izvozvo unobva wava mutemo zvinoreva kuti chirevo president mugabe vachabvuma ndoona kunge nguva dzino hai vachabvumawo chirevo vamugabe
Yeah, so Mr. Tambo, apparently it seems as if the government wants to reduce the civil service by 25,000. Yes. So right now there are about 298,000 employees, and the target is to get to about 273,000. So how are they going to do this? How are they going to cut the civil service?
It's not yet clear what formula is going to be used for the cutting of the civil servants, but I think it will only be prudent to cut on those non-core areas or those areas which are not necessarily productive or those which are not social service-driven type of clusters of government. For instance, if we note that number that we're talking about today, that was not the same number that we had during the government of national unity. Mm-hmm. So I think that there have been a number of people that have been employed, especially in the police cluster and the other security clusters. So I think some of those people are not necessarily generating any money. That's why we are finding so many police officers in roadblocks, because they have no work to do in their respective police stations. But I would also suggest that maybe government should also look at maybe the president should also look at cutting his own cabinet. Because I think the cabinet ministers most of whom are duplicating duties that are already being done by several other ministers. For instance, let's look at the key, for instance, the economic cluster. There's already a minister of economic, of finance and economic development. Then you go on to have a minister of macroeconomic planning. I don't know what that gentleman's job will be. Then we also have a minister of economic planning again in the office of the president. So I think that's duplication of duties. We also have such ministries as the one for all veterans, of which I believe that that's a ministry that can be made into a department within the Ministry of Defense without it being a standalone ministry. Then we also have such ministries as the one for psychomotor, which I don't necessarily think is a core ministry, which is necessarily serving any purpose. Up to now, we've not yet anything that has come out of that ministry. But if we really need it, why don't we make it a sub-department, maybe a department within the Ministry of Education, if it is to specifically focus on training people in terms of vocational skills. But I believe polytechnics are already doing that. We don't necessarily need a ministry, a fully-fledged ministry with a minister and permanent secretaries for that particular department.
Asi nyaya gara ichichemwa nevanhu vakawanda vatambo inyaya yema ghost workers kana kuti vashandi vasingazikana kunzi varipo here kana kuti havapo tingati vachirimo here muhurumende maghost workers.
Magotweka ndona nga achirimo nekuti even vachina masapa vakatanga kuti finance minister vakaita imwe audit zvakare ikaburisa zvakare kuti magotweka yeva achiripo. Pane vanhu vari vazhinji zvikurusa vamwe vakatofa vasisipo pavafanangwe vasingatambiri pagovernment payroll but vanhu vachiri kutambira and zvakare izvozvo zvokuti ripoti dzachona dzese hadzibuditswi kuti kuonekwa kuti ndeata yacho maministries chaiwo chaiwo ane maghost workers iwayo kasi zvimwe zvakangobuda zvaifanira kuti pamba nezvikoro zvimwe zvanga zviri registered vanhu vachitonzwa kutambira mari dzachona zvikoro izvozvo zvisipo ndichirikuyeuka adii pavangotaugwa nechikoro chainzi Chabalala High School chikoro chisimo kana mubla wayo machona kasi kuchitoonekwa kuchaitoverengwa kuti china headmaster vacho china nadeputy headmaster china maticha saka mari dzakadaro ndodzimwe mari dzokuinda dzichitambiswa zvikurusa.
And so Mr. Tambo, we are told that the government also wants to cut ama foreign embassies sichangesindebeleka Tesla pas kuti ama foreign ama embassies lawa lama foreign missions angabe avele aloncedo lunganani indaba bengaqume abe manengi kuti ke nxa kule North Africa for example kubese kuthiwa hayi hamba neGhana inxa kungamazwe angu 10 akumelanga kube njalo yini.
Yebo, kumele kube njalo. Ukwakhathesa abanye ama-foreign missions esilawo kasasebenzi kasasincedinga lutho ekumele sikukhayendisise ukuthi alethani mzuzobani ayilethayo nganika umzekeliso asikhangeleni amanye amazwe athuthukileyo sibile ale notho zawo izizimele asikhangeleni ilizwe elinjengeCanada. ICanada yona i-foreign mission yabo abanayo lapha eZimbabwe ikhava amazwe anjengaboBotswana ikhava amazwe anjengaAngola. Leli lilizwe elilenotho enkulu kakhulu kodwa ukwenza thina sililizwe elincane njengeZimbabwe sivula ama-foreign missions emazweni anjengaboKuwait kune sesehluleka lokuholisa o-ambasada bethu sasakuzwa kugari ukuthi ambasada wakhona ngale wathi sebhujelwe umkakhe kwaswelakala le mali athi azomngcwaba ulokhuzela umama ngapha ekhaya khonokho into ezisibuhlungu xa sesikhangela njalo khonokho kuthi sokubeka kuthiya njengelizwe ukuthi kuthiwa uzothi amagesti namanzi sekunyiwe ezindaweni zalezo kuma-foreign missions mbona kungasinodinga lutho okungcono nje kubusitsho nawe gifts khonokho ukuthi sikhangele iseni we bunch together siwakhangelisene amazona lawo sithi kumbe abe yi-10-10 erepresentwa embasi ekhava konke khonokho odiskosela ikuthi right khangelisise ukuthi kulethani kumnotho wezimbabwe kuba nama-foreign missions amaningi-ningi mine ngokonayo okwamanje ukuthi akula foreign direct investment ebuyayo akula lutho lusinedakathethi ukuholisa nje abantu abahleziyo emahofisini kuyela msebenzi abawenzayo becine bengaholanga lokuhola abantu bona labo kungcono bebuye sibone ukuthi bengadiploya ngaphi omanye ama-ministries lapho bangaba luncedo khona abantu bona labo.
Regai ndibvunze nechikaranga iwo mubvunzo umwe chete iwoyiwo kuti vari kurongawo zvakare kuti mizinda yenyika iri kunze kwenyika inge ichivharwa kana kusina zvikuru zviri kubuda ikoko mungaona here iri rimwe danho ringabatsira nokuti tinonzwa kuti vazhinji vashandi vekumizinda ivava kumaembasi vanga vachitonetseka kuwana mari dzavo dzemihoro sezviri kungoitikawo kumusha izvozvo.
icho kwa cha ruta ora ichocho inoange zvinapeti batsira zvikuru sasenyika nekuti kono zvirikuitika tunzwa chinzi kune mama embassy kwavharwa makwa kuno sibocha kuti varwa magetsi vachivharwa mvura mambasa dzodzoka zvakarobedzwa konzerenda kusati mabhadhara zvinova zvinotinyadzisa senyika yakaita seZimbabwe inoti iyo ine sovereignty yakazvimirira yega chandiona chiri nani kana titi isusu nyika dzakaita sana Canada dzihombe dzakaita zvisaizvozvi dzinoupfumu hukurusa iine embassy iri muZimbabwe embassy zvaichibata nyika dzakaita sana Botswana ichibata nyika dzakaita sana Angola iri embassy ime chete chinotikonesa isusu seZimbabwe tite zvakafanana chii nekuti takazonzwa mazuva apfuurapo kuchidza ambassador weZimbabwe tukuiwechi akatashaikirwa nomudzimai wake akatokona kuzomuviga mudzimai kuno kumusha ashayiwa mari noti akasingatambiri akazopedzisira kuti unotora zvikwereti kumabhangi ekukuiwechi zvinova zvinotinyadzisa chekutanga chechipiri ndezvekuti vanhu vari kushanda kumaembassy vavo vachapedzisira vasisiri vanhu vanovimbika nekuti chechero zvakavigikana zvenyika tingati mastate secret achapedzisira akutengeswa nevanhu vakushanda maembassy wayo vachiedza kuti vawanewo chouviri zvikuru saiko zvino vachionekwa kuti havasi kutambira munhu anenge aenda nemhuri yake kana kuti ari kure zvakare ikoko ozopedzisira asikachatambiri saka hazvisi kutibatsira nechinhu chimwe chakare ndechekuti maembassy anofanira kutibatsira kuunza yatingati foreign direct investment there should be a marketing vehicle kasiko zvino hatisi kuona yatingati foreign direct investment ichiuya iri zhinji muZimbabwe saka isatisi kuona batsiro yacho saka zvino ndikungobatanidza titi kana nyika dzite gumi dzowana ambasada mumwe chete anotarira pese ipapo vanhu vatiri kunoma maembassy avazwe zvavo vadzoke muZimbabwe vaone kuti vangadzirideployiwa kupi kwavanga kwanisa kushanda zviri nani vachikwanisa kutambira vagarisana zvakanaka nemhuri dzavo
maita vatamboramba henyu muri parunhare taita muteereri vazhou vari kuZimbabwe makadii
tinosimba yedu makadiiwo imi
aiwa ndiri mutano muri dunhu ripi kumusha
ndiri kuno kumberengwa
mberengwa aiwa mapinda mushurongwa
handinoda kubatsira nyika yeZimbabwe pamusoro penyika yeZimbabwe munone dambudziko riripo nderokudai hapana runyararo kungaitwa nokuti vana vakabva kuhondo navabereki vakasara kuhondo navamwe vakafira muno kumuhondo hapana kana umumwe akabhadhagwa kana kuripa chinhu saka iropa rakateuka ropa ratinotarira pamureza weZimbabwe tichifamba tichiti tisi takasunungura nyika asi ropa racho risina kubhadhagwa kana chinhu iye zvino mukapakaitika ngozi mukati momusha kana musi iripi ngozi iyo haiperi saka ndizvo zvinoteura ropa mukati momuno muZimbabwe nokuti vanhu vakafira kuhondo navanhu vana vana vakafira kuhondo vanongochema nazvino vabereki vakasiya vana kuno vana havana kuenda kuchikoro vanongochema nazvino asi isu tichifarira kuti takasunungura munyika nokuda kweropa rakateuka
Saka zvii zvamungakurudzira kuti zviitwe matano iwaya pane zvamataura danho rekutanga ringava rekuita sei vazvo
zvatinokurudzira ndezvekuti dene ivo vamugabe vakazviona kuti vakadokanganisa nokuti mukati meropa ravanhu ivo vakateura ropa mukati mamaoko avo makadotsuka ropa zvinosanganisirana navanhu vakafira muno navose vakaurawa paguku rahundi zvokuti munhu wose uyoyo une chichemo dai zvaiita kuti dai vakapa havo vanhu vakafira kuhondo pazvidoko doko pachinhambo chokuti vanhu vakapiwa ndevaka vanorarama vari muno vakapedzisira zvopiwa zveminda saka ndozvinofanirwa hurumende kuti ibatsire kana kwakuna vanoverenga ndinokumbira vana vafundisi vanoverenga vaverenge mukati mebhuku ndicharangarira pamusoro pebhuku randinoda kutaura pana 9 pachitsauko 15 inoreva kuti imwe nyika yakabatsirwa nomurombo asi murombo uya haana kufungidzigwa pamusoro pezvakaita hama dzangu ndiyo zvaifanirwa kuti zvizikamwe muZimbabwe
Munokwanisa nyikutaura nendebele zvakare handiti chimbotsa nangura izvi zvamataura zvekuti nyika inoda kugeziswa izvo muchitsanangura zvakare nendevela.
Oh, hayi ngithi bakita skangeleni isiboni ingozi edalwe eZimbabwe kulabantwana abasele empini abangabuyanga abazali babo abazange bathole lutho lokho bekhala bekhalela abantu babo kulabo abazali abachiye abantwana la abantwana abazange baye esikolo ngenxa yokuthi basele umuntu ohambise esikolo kodwa nakathesi thina sikhangele kuthi mangasikhangele iflag yethu sibone ukuthi kubhalwe ukuthi khona kulomfanekiso othengisele ukuthi igazi lachitheka lapha eZimbabwe yilo elasikhululayo kodwa mangasisiya sibukela khonapho sithi thina sakhululwa ligazi kodwa zange silibhadale lutho yikho yingozi enkulu yona leyo.
Mm-hmm. Ya pataurwa hapo.
Yes, yakuzwa kakhulu ke Baba Joe. Yeah. So uti he's saying that you know that the flag is something very critical in the sense that it has got that kind of red.
Yes, mangabantu bekhangela iflag. Ubafika ngesikhathi se sokuthi sesiya ku independence. Abantu behlabela bekhangela besithi khona yithi sakhululilise. Kodwa mngathi lithi sakhululilise. Abantu bekhala ungazange uyenze lutho kubo.
Mm. Hayi siyabonga kakhulu Jo, ungatinela kusasa mtalwa. Sibonga lakho.
All right, siyabonga.
Maita basa va Jo, tinotenda zvikuru hanzi vane nzeve dzekunzwa vatonzwa. Ndinoimba kuti vanonga
vatatenda emazita.
Aiwa maita basa, tinofunga kuti hurumende yanga yakateerera vanenge vakateerera vakuru muhurumende Gibbs vanenge vavano mashoko ekunzwa. The country needs cleansing. That is his message. Many people lost their lives. Blood was spilled during the war, but for those who died during the struggle, their parents were not rewarded. Their efforts were not rewarded. Those who left children behind, the kids are struggling to make ends meet. But for those who are surviving, they managed to pay each other hefty amounts, the 50,000s. And so he's saying, how can the country prosper if people still have tears on their cheeks?
So back to you, Mr. Tambo. We know that the revenue projection for 2016 initially was $3.7 billion by the end of the year, right? So, but this actually declined a lot, you know. And at the end of the day, Mr. Chimamasa is saying the coffers are not as good as what he might like them to be. So where can the money be derived from? You know, you still remember there were diamonds. Now, all of a sudden, nobody's talking about diamonds. It's just another black area there. So at the end of the day, where can the government get some revenues instead of, you know, sacking workers and all those kind of things?
All right. What is currently happening, like you raised the issue of diamonds, is that even under the newly formed diamond company, the projections, what is coming out of those diamond mines is not anything to smile about, because I think it's quite a disappointment. But let's not only look at maybe minerals alone, but let's look at maybe the issues of value addition and beneficiation. Because even when the diamonds were still bringing in money, I think we were selling them at a pittance where you would find that and our unpolished and our uncut diamonds were selling for between 30 and 40 US dollars per carat. And so somebody would decide to simply, somebody in Surat who simply decide to buy them rather than diamonds, they would cut them, polish them, and the polished diamond would fetch up to about 600 US dollars per carat. So that is where we're losing some of our money from. Then the other way was also especially the smuggling that is going on the borders and the like. So one thing in maybe the much needed money is through foreign direct investment. Re-engaging, like under the staff monitoring program, trying to re-engage the international financial institutions. But we've also not met our agreement. First of all, we said we'll pay the debt arrears to the tune of $1.8 billion by the end of June. We did not meet this particular target. I think the next target which we set it for is the end of September or October, of which I do not see how we're going to meet it once again. So that's another detrimental area. So I don't think we're likely to get any money from the IMF or the World Bank. That is where we are really cornered. And then if you also look at things like the remittances from people in the diaspora and the like, those figures have also gone down. That's another disappointing area again. But it's also because people are not getting money in the country. I think it also, at the end of the day, goes down to the political stability that is needed within Zimbabwe. People and the policy inconsistency that is there in Zimbabwe has also made any investment or anyone who wants to invest in Zimbabwe shy away from our country. Mm-hmm. We have the resources, yes, that's true. But as long as they're in the ground and they've not been tapped and they've not been evaluated, they are as good as useless. So what we need to do, first of all, is go back to the ease of doing business, like what the Office of the President and Cabinet has been doing, trying to smoothen the ease of doing business, trying to reduce the cost of doing business. But all those efforts are being hampered by the policy.
Sorry, Mr. Tambo, I think you shifted your position a little bit. Go back to where you were. Can you go back where you where we started with you from, you know?
Yeah. The biggest problem that we've been having in Zimbabwe is the issue of policy inconsistency. Much as foreign direct investment should be the solution, should be part of the solution to Zimbabwe's problems, we are not getting much investment in the country because we speak with one voice. We do not necessarily speak with one voice. We indicate left, then we turn right. Those are some of the problems that we're facing as a country, as Zimbabwe. We had said as a country that we're going to clear the debt arrears, which were to the tune of $1.8 billion, and we said that we're going to clear this by June 2016. This was not achieved. I think we set a new target of clearing this by the end of September or October 2016. And again, with the way things are standing, we are not going to be able to do this. We are not necessarily manufacturing anything again that is of value or exporting anything. So those are some of the problems that we're facing as a country. So what we might need to do is to speak with one voice as a government or as the government of Zimbabwe. That is one thing that they need to do. And then the other thing is that the government of Zimbabwe has to commit to paying back its debts. That way maybe monies can be released by the IMF and the World Bank. That is something that we need. And then again, if we can bring back the political stability that is needed for investment, even people are bringing in their diaspora remittances, can bring back money home. Those are some of the things that we might need to do. And then we also need to fast-track and implement, like, for instance, the special economic zones that Zimbabwe has been talking about, so that maybe we can attract foreign direct investment by making sure that we reduce the amount of tax that people can pay, new businesses can be opened in Zimbabwe. If that can be done, maybe we might have a solution to some of the problems, current economic solutions that we're having.
Yeah, thank you very much, and stay on the line. I think we've got two callers.
Tine vateereri vaviri, tina Vasimba Makoni, vari ku South Africa, nava Mazi, vari kuMberengwa, regai ntange nava Mazi, vari ku Zimbabwe, nanzo kuti nhare dzekuZimbabwe dzinenge dziri kunetsa. Tingapesana navo. Mazi, makadi. Aiwa ndiri mupenyu, tagona here kude dzazita iri kuti Mazi. Aiwa ndizvo zvomuri pamberengwa, parisei pamberengwa. Nhare yenyu inenge yakunetsa, ndofunga pamaa muri matisudurukei, nhare nhasi dzinenge dziri kutinetsei. Pamaa muri patatanga kukurukura maa muchinzwikwa, zvii zvamungataura pamusoro pemashoko avachina masa nedanho rinonzi ringangotorwa nehurumende? Regai tikufonerei zvakare Mazi, nhare inenge iri kutinetsei. Regai timboenda kuna vaSimba Makoni tichiedza kufonera Mazi. VaMakoni, makadii kuSouth Africa?
Tiripo makasimba here babongo.
Aiwa ndiri mupenyu, chirongwa ndechenyu, pindai muchirongwa.
Tinotenda ende tinofara chaizvo nekutipawo mukana wekuti tikwanise kutaura pfungwa dzedu panyaya yeZimbabwe. Wachina masa, in fact handingati wachina masa ba, but Zanu PF as a woga, wanhu vaya vapererwa. They are running out of plans, even if you can look here. Mitemo yavo kungoisaisa yekuti zoni vanhu havawani mabonasi. Ivo vari kuvawana vachairi mabonasi. Are they not going to get it also? or else pane vanhu vano pane rimwe side rinowana then rimwe side roshaima bonus. That's not fair. They need to admit each other. ZANU PF need to admit kuti wakundikana, then give some other people a chance. What try you to know, you know, I'm in South Africa, I'm residing in Pretoria, ne?